Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Ngana sakare maniro anasi uri musi wechipiri chivabu 25/2021 makateerera ku studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Varavureya vari vakauya vakafutsira vakavhara tsime iroro vakava vakakerenga pamusoro vachitatsipika tsika dzenyika yeZimbabwe. Nhasi mafutava muka tavaka mutsoranidzo wavo pano pavaimwa mvura.
Chiumbwa chemucherechedzo wambuya nehanda chaparurwa nhasi muHarare mushure memakore zana nemakumi maviri nematatu vafa. Varairidzi vakawanda vanotadza kutambira mari dzavo mwedzi uno hurumende ichiti inobhadhara chete vari kuenda kumabasa.
Afrika ine ivhu nezvicherwa nevanhu vane njere asi zvese izvi hazvireve chinhu kana matongerwo enyika asina kumira zvakanaka.
Nyika dzemuAfrica dzinocherechedza zuva reAfrica Day zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika dzakawanda. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chiumbwa chine mucherechedzo wambuya nehanda chaparurwa nhasi muHarare nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vemapato anopikisa vachiti uku kutambisa mari yenyika panguva iyo nyika yakatarisana nematambudziko akawanda. Thomas Iripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuparurwa kwechiumbwa ichi uko kwaitwa vanhu vari mavhu nemarara pachiitiko ichi pasingatevedzerwe zvakatarwa nehurumende pamwe nesangano reWorld Health Organization kuti vanhu vasaungane senzira yekuderedza mukano wekupararira kwechirwere cheCOVID-19 vamunangagwa vakurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti rushande nesimba kuitira kusimudzira upfumi hwenyika senzira yekuzadzisa zvido zvambuya nehanda.
Mukaona pane miti yakachengetwa pane kereke iripo chechi iripo iyo makareka nenaenda vachirwa navavuyi vasina mabvi ndopa vaivuya papapa netsime ravo nomuti wavaigara pamvuri vachimwa mvura vavauraya varungu vakauya vakafutsira vakavhara tsime iroro vakava vakakerenga pamusoro vachitatsipika tsika dzenyika yeZimbabwe. Nhasi mafutava muka tavaka mutsoranidzo wavo pano pavaimwa mvura.
Mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato rezanu PF vatafadzwa mugwadi vati chivakwa chambuya nehanda chaparurwa nhasi ichi chichabatsira vakuru nevadiki munyika kuti vanyatsoziva nhoroondo yenyika.
Munoziva imi kuti kusununguka kwakaita nyika ino kwakatanga kubva muchimurenga chokutanga vanambuya nehanda vachikokorodza mhomho yose madzishe vana vomuZimbabwe kuti varwise vauyi vanova varungu vanga vauya kuzopamba nyika ino. Pakatora makore akawanda kwazvo kuchizoya chimurenga chechipiri zvamunoziva imi kuti mbuya nehanda vakataura ivo nomuromo wavo zvikanzikwa chero kunyange navarungu vakavanzwa kuti nyika ino ichasununguka zvekare mabondo avo mabhonzo avo achamuka zvosunungura nyika ino iyi zvinova zvakaitika. Zvizosaka kuti nyika yedu ive nekuzvitonga kuzere muna 1980.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Slashwayo vati ori remekedzo rukuru rwanga ruchifanirwa kupiwa mbuya nehanda kuve neutongi wejekerere munyika.
Inyaya yekubatwa kwevana veZimbabwe zvakaenderana nekuita kuti upfumi hunge hwakapararira kuvana veZimbabwe vese zvakaenderana. pasina kutyisidzirana, pasina kurovana, pasina kurayana, pasina kupisirana dzimba. Ndoro remekezo ratotarisira kunge ringe richipihwa kuti zvinhu zvavakarwira, zvinhu zvavakafira zvinge zvichionekera, zvinge zvichioneka kumunhu wese weZimbabwe. Asi izvi zvakuitika kuti rurimekezo rwakupuwa chete kana vanhu vakuda kutsvaka nzira yekubanayo mari yekuisa mastatue munozi akaiswa akasiyana siyana, mamwe aya ekuti vanga vaitarisa nzvimbo yenehanda here kana tavasi haisiwo mufananidzo wombo yenehanda vachiita zveutsotsi.
Mutauriri wemutungamiriri weMDCT vaDouglas Monzora vaLloyd Damba vati kunyange hazvo zvakanaka kuti mbuya nehanda varemekedzwe nechivakwa ichi, icho chiri panosangana migwagwa inoti Julius Nyerere naSamora Machel, nguva yachaparurwa ina kuringana nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vati mari yashandiswa nehurumende pabasa iri ingadai yashandiswa kugadzirisa zvinhu zvakawanda zvinosanganisira nyaya dzeutano nemigwagwa isina kumira zvakanaka.
Mukatasa imi kuti kuAmerica kune Statue of Liberty iriko, mukatasa kuFrance Statue of Liberty iriko, even kana statue yaMandela kuLondon iriko, hapana chitsva. Uyezve chechipiri chatinofanira kuziva isu semusangano nevana veZimbabwe ndechekuti statue yambuya nehanda kana kuti mbuya nehanda vainge vasina kadhi reZANUPF, mbuya nehanda vainge vasiri veZANUPF. Saka chirongwa ichi ndikona chirongwa chakanaka chiri kutisangarire magamba edu ehondo yerusununguko yechimburenga chekutanga. Asi zvazvaita ndezvekuti iko zvezvi mukatasa mamiriro akaita upfumi hwenyika, dai mari yestatue iyi yamboiswa paside yanogadzira road kana kuti kwachenda mbuya uko yaane almost 30 years or 40 years after independence isati yagadzirwa. Kana iwo mbuya nehanda nhasi wakamuka wakaenda kwachenda mbuya hawarasiki nekuti nzira iyoyo wakangosiya yakadaro.
Asi gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vati zvakakosha kuti micherechedzo yakadai ivepo, vachiti mari haina kukosha pazvinhu zvakadai. Vamunangagwa vadzokorodza zvakare kuti hurumende yavo iri kushanda zvakasimba kuti dehenya remusoro wambuya nehanda ridzoswe kubva kuEngland. Mbuya nehanda charwenya kasikana avo vaive svikiro rerudzi rwezezuru vakashanda zvakasimba mukuronga chimurenga chekutanga chekuramba kupambwa neBritish South Africa Company ichitungamirwa nasisu John Rhodes kutanga muna 1889. Hondo iyi ikazotsviriridza muna 1896 na 1897, vakazofa muna 1898 mushure mekusungirirwa pamuti, asi vakasiya vataura kuti mapfupa angu achamuka. Mushure mekuparura mucherechedzo wambuya nehanda, vamunangagwa vapawo motokari kumadzishe akanga asina kuwana motokari pakambopiwa mamwe madzishe motokari idzi, vachiti madzishe anofanira kuchengetwa, vachiti mukuru mukuru hanga igare pfunde. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Thomas Zimbabwe.
Vezvematongerwo enyika vari kuita maonero akasiyana pamusoro pezvinoreva zuva reAfrica Day. Kudzanai Musengi anotipanyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 parutivi rwemusangano wavaita nevatori venhau mukucherechedza zuva reAfrica Day muBulawayo nhasi, nhengo yePolitbureau yeZANUPF retired Colonel Chinga Dube vati zuva iri rakakosha zvikuru sezvo richiyeuchidza vanhu nhoroondo yakafamba nenyika dzemuAfrica mukuwana kuzvitonga. Vadhuve vabvuma kuti nyika dzemuAfrica dzine matambudziko akasiyana-siyana kusanganisira hondo dziri kukonzerwa nezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira utongi hweumbimbi ndoga, hori, pamwe nekutambura kweveruzhinji. Asi vati zviri nani kuti nyika dzemuAfrica dzisangane nematambudziko aya dzine kuzvitonga.
Africa dziri kuenda mberi. Ndoziva yanga yatsvinyirirwa kwenguva yakawanda, asi ekuzvitonga uku kwakatipa masimba ekuti tishande tese. Ndinobvuma kuti maproblemu tinawo, asi tichienda mberi achapera. Kune vana vari kuzarwa nhasi vachava nezvimifungwa zvezvofura zvetu zvichanaka.
Nhengo yeZANUPF Central Committee uye vakambove mumiriri wemupopoma mudare reparamende vaJoseph Chuma vatsinhira izvi vakati kune vanhu vanoda kutarisa zvakaipa chete zviri kuitika mune dzimwe nyika dzemuAfrica vasingatarise zvakanaka. Vatiwo matambudziko akawanda ari munyika dzemuAfrica ari kuunzwa nekuda kwekuti nyika dzekumadokero dzinoda kuti vanhu vemuAfrica vasabatane.
Vaimbotitonga kare macolonialist vanoda kuisa pfungwa idzodzo mukati medu vechiti divider isusu sevana veAfrica. Votiita kuti titarisane sekunge hatigone kuti tizvitonge isu. Nyambisi dzanyaya iripo ndeyekuti ivo vanoda kuti varambe vari pamusoro pedu vechitora upfumi hwedu isusu tichingoramba tichingogwisana chete. Saka mainstability dzatiri kutaura aya atiri kuona achiitika muno muAfrica mukamanyatsomatarisisa anowinzwa nevanhu ivo vaya vechiya kunoko vechiita kuti isusu tisawirane tirambe tichikongwa.
Mutauriri webato reMDCT paWitness Tour vati bato ravo rinopokana nevanoti zuva reAfrica Day harina kukosha, vachiti zvisine nematambudziko akatarisana nenyika dzakawanda dzemuAfrica, bato ravo rinokoshesa rusununguko pamwe nekubatana kwenyika idzi.
Pane zvakawanda zvisiri kufamba negwara munyika yedu yeAfrica, asi izvozvo hazvingatitadzise kuti tipemberere kuti sevana veAfrica takabatana tichitarisana nemachallenges esatinawo tichabudirira.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Shachwayo vati bato ravo rinoshushikana zvikuru nekuti nyika dzakawanda muAfrica dziri kurasa gwara revatungamiri vakare vakaita sana Kwame Nkrumah vekuGhana, avo vaikoshesa utongi hwejekerere nezvido zvevanhu. Vati kunyange hazvo nyika dzakawanda muAfrica dzine matambudziko anosanganisira utongi hwehumbimbindoga nekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu, vane tarisiro yekuti matambudziko aya achapera.
Izvi zvevamwe vanopepesheka nokupembereka nekuda masimba stereki vaakuda kuita nyaya yedictatorship nekutyora kodzero dzevanhu, corruption nenyaya yekusaremekedza vanhu munyika dzemuAfrica, zvinhu zvinopfuura nekuti hapana musi usikasviki munoziva even nyika dzemuAfrica dzese dzanziri pasi peutongi hwoudzvanyiriri hwevachena. Asi zvakatopfuura, zvichasvika pakuguma nekuti vana veAfrica vese vachasimuka.
Mumwe mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvematongerwo enyika budiriro nekudyidzana kwenyika dzepasi rose vasimbarashe mataruse, vati kunyange hazvo chiri chokwadi chekuti veruzhinji muAfrica vakatarisana nematambudziko makukutu, vanhu havafanirwe kurasa tariro yekuti ramangwana richavera kanaka.
Vanhu vakawanda vari patsekwende, vari parumananzombi, vari kushushikana nezvinhu zvakawanda zviri kuitika muAfrica. Zvinhu izvi zvinoita kuti munhu dzimwe nguva ati kamwedai ndandisina kuzvarwa muAfrica. Asi hatingati pese patasangana nematambudziko tinotiza, tinofanira kuzoita pachirungu yatinoti hope, nekuti chakanakira kuva nehope orotariro inyaya yekuti tinokwanisa kuchiita zvinhu zvedu isusu, kuita simba rekubvunza kuti zvinhu zvigadzirike. Nekuti kana tikaramba takamira kunze, zvinhu izvi hazvigadzirike zvega. Kana tisina tariro, tinenge tazvisiyira kuvanhu dzimwe nguva vakaita kuti zvinhu zvacho zvisvike pazviri izvozvozvo.
Zuva reAfrica Day rinocherechedzwa nenyika dzemuAfrica musi wa25 May gore rega rega sezuva rakaumbwa mubatanidzwa weorganization of African Unity. Sangano iri rakashanda zvakasimba kuti nyika dzemuAfrica dzakawanda dziwane kuzvitonga kubva kuudzvanyiriro hwevachena, uye rave kuzivikanwa nezita rekuti African Union, richibatanidza nyika dzemuAfrica dzose mune zvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Panguva iyo vakaremara vakawanda vari kushaya cheuviri nepamusana pemamiriro akaita zvinhu munyika, mumwe wavo anogara kuWaterfalls ari kugadzira simende nekunamisa mataira anoshandiswa pakuvaka dzimba kuitira kuti ararame. Safari Njema anotipanya inotevera.
Va Brian Setole, avo vanoshandisa wheelchair, vanogadzira semende yekunamisa mataira ekumadziro nepauriri Pemba, vachishandisa hunyanzvi hwavakadzidzira kuHarare Institute of Technology. Va Setole vanoti vanoshandisa ivhu nematombo erudzi rwegranite akakuyiwa, izvo vanosanganisa nemushonga wekunamisa pakugadzira semende yavo.
Matomba emugomo aya pane vari kugadzira ma window sills acho aya ma tombstone aya, ndo vanondipa ivhu racho iroro, then ndozosanganisa nezvandosanganisa nazvo ndichigadzira iyo tile adhesive plus bonding compound yacho inonama futi iyoyo, ndiregadzira negranite stone iyoyo.
Vasitole, avo vane makore makumi mana nematatu ekuberekwa, vanoti pamwedzi pega pega vanokwanisa kugadzira masaga esemende anodarika gumi. Vanoti semende yavo ine simba kudarika inogadzirwa nemakambani makuru.
Ye granite stone is stronger than that one inongoiswa top cell chet. Then grout yacho again tinogadzira ne granite stone iyoyo, inoavoida kuti mvura isapenetrate ichienda pasi pematiles because anozokwatanuka zvakare.
Mudzimai wavo amai nomusasitole vanovapa rutsigiro rukuru pakugadzira semende yemataira iyi.
kusanganisa. Sometimes even my two states, I use my own hands kuti ndimixe. Even Simba, vana Simba, semuna nengari pauche kuti vakwanise kusimudza zvinhu zvinorema. Nekusona zvese kuti zvinhu zvedu zvizobudikira zvese zvichonzi tapedza.
Mumwe weavo vakashandisa simende inogadzirwa navasitole, amai Gladys Chibongo dzeve kuwaterfalls vanoti vakaifarira zvikuru.
Chakanakira taila adhesivu ya Mrs. Tore ndechekuti inogadzirwa negranite stone. Yakasiyana nedzimwe dzose dzinogadzirwa nekuti vanoshandisa topsoil. Saka since ndakaishandisa handina kana problem nayo.
Vasitole vanoti dambudziko ravakatarisana naro nderekuti havawani mari yakawanda pamwedzi nepamusana pekuti vanhu vakawanda vasati vava kuziva nezvebusiness ravo. Vanotiwo pamari shoma yavanowana ndipo panobva mari yekutenga zvikwanisiro zvepabasa ravo nemari yechikafu. Asi muridzi wekambani yeFolk Foundation, iyo inopa dzidziso kune vechidiki kuti vazvimiririre mune zveupfumi, vaGraham Makwarimba vanoti vasitole vanofanira kushandisa masaisai esocial media pakushambadza bhizimusi ravo.
Ngave nemacustomer kana 50 chete vachinyatsotaura kuti zvakanaka nekuda kwebusiness rake, ochienda padore bank rinopa mari achikumbira kuti akuda mari yekuimprova business rake. Even mainvestor, ndisati ndambona investor anongo achingoti you have a good idea, ndoda kukupa mari. Mainvestor anotanga kuuya achitaura kuti okay, pane chaona zvinhu zvauri kuita zvakanaka.
Gurukota rezvekugarisana kwakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavima vanoti vakaremara vane mabhizimusi achiri kusimukira vanokwanisa kuwana rutsigiro rwemari inosvika mazana mana emadhora ekuAmerica kubva kuhomwe yakaiswa parutivi nebazi ravo.
Vese vanorarama neurema vane mukana wekuaplaya kudepartment redu redisability affairs. Panofanira kunge paine maforms ari kuma districts edu nyika yose anoita kuti munhu akwanise kuapplya mari iyoyo kuti vabatsirike pakuita masmall businesses.
Vasitole vanoti vakawana mari ine chitsama vanogona kutsvaga vamwe vashandi vekuti vavabatsire kuitira kuti vakwanise kugadzira mataira akawanda. Izvo zvinoita kuti vawane mari ine musoro, business ravo rokura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevana vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika nezuro. Izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose kubva zvachatanga kupararira gore rapera. Vava zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu, kana kuti 38,696. Hakuna munhu akafa nechirwere ichi nezuro. Izvo zvasiya vafa vachiri pachiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi masere nevatanhatu, kana kuti 1,586. Hurumende inoti yakabaya nezuro vanhu nhomba yekutanga yeCOVID-19 vanosvika chiuru chimwe chete nezana nemakumi matatu nevapfumbamwe, kana kuti 1,139. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika yose pazviuru mazana matanhatu nemakumi matatu nezvitatu nemazana matanhatu nemakumi matatu nevashanu, kana kuti 633,635. Hurumende inotiwo ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu vanosvika mamiriyoni gumi munyika yose, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu munyika yose, senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuenderera mberi kwemhirizhonga kumaruwa muNigeria pamwe nekudzikira kwekuchengetwa kweupenyu hwevanhu zviri kupa mukana wekusimbaradza vanhu vanoda kubatsanura nyika iyi. Vamwe vevanhu vari kuda kuti Nigeria ipatsanurwe vanhu vanozviti vanatanga kugara mudunhu reBiafra. Vanhu ava vakavamba kuzvipatsanura kubva kuNigeria makore makumi mashanu apfuura. Apo pasara mwezi ilipasi pemiwiri urongwa wemitambo ye Olympic Games kuti uitwe ku Japan, varongi vemakwikwi e Tokyo Olympics vakatambira mashoko asiri kufadza zvichitevera chisungo chakaitwa nehurumende yemuAmerica chekurambidza zvarwa zvayo kuenda kuJapan nepamusana pehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Bazi rezvekudyidzana kuAmerica nedzimwe nyika rakaita chiziviso chepamusoro-soro cheLevel 4 richiti Japan iri kuita chinono kubaya vanhu vayo nhomba, uye mitemo yayo inoomesera vanhu vanobva kuAmerica kushanyira nyika iyi. Zimbabwe nasi yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva reAfrica Day pasi pedingindira rakanangana nekurudzira tsika nemagariro nechinangwa chekuwaka waro weAfrica inodiwa nevatema vose. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti chido chemumwe akatungamirira kuumbwa kwesangano reOrganization of African Unity iro rave kunzi African Union, vaive mutungamiri wenyika yeGhana Mushakabvu Kwame Nkrumah, chekuti Africa ibatane mukusimudzira upfumi hwayo achizozadzikiswe kana pasina utongo wejekerere nekurwisa uori uye utungamiri une njere sedza Solomon. Ko chii chaizvo chinoda kuitwa neZimbabwe nenyika dzemuAfrica kuti dzisave nyika dzekuramba dzichipema? Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanoti kunyange Africa iri kupemberera pachiine rwendo rurefu nekuti
tinenge tichicelebrata kuti tane political independence kuzvitonga kuzere seAfrica. Takufanira kuenda pachinanho chekuva neindependence panyaya dzezveupfumi yatinoti means of production. Yikuona kuti means of production dzamaoko evatema. Kana chichava zvemeans of production tikutaura nyaya dzinotangira pavhu poenda panatural resources akaita sanangoda gold, zvinova izvo zvinoti munhu ati akabata upfumi hwenyika. Uyezve tinova kunge tichirwira kakawanda kuti dai takwanisa kupiwa access kumamarkets kuti wane foreign currency enyika dzekunze. Asi patinenge tichirasika ndepekuti Africa pachezvayo it's a big market. We market in more than 1 billion rand. Tinoona kuti DRC is a big market. Yekuti Zimbabwe ikango focusa chete pakuti tikuproducer madomasi, mazai, oma chickens tichienda kuti DRC, it's a big market yekuti atipedz.
Mutungamiri we Employers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS Dr. Israel Murefu vanoti pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa.
Infrastructure yedu inofanira kuti ivandudzwe iite zviri nani pane zvairi. Infrastructure inosanganisira migwagwa. Chimwe chinofanira kutariswa inyaya nemadhemu acho anofanira kunge ari madhemu akakwana, ekuti vanhu vazoshaya mvura nguva dzatinosangana nemadrought. Tozotarisawo imwe infrastructure yakafanana nemafambisirwo emashoko nenhare. Izvozvo zvinoda kugadzirisika nekuti nhare dzedu hadzisikunyatsofamba zvakanaka. Kune nzvimbo dzaunonzwa kuchinzi hakuna netiweki kana kuti netiweki yacho iriko asi kana uchitaura nemunhu hamunzwa nani.
Vatiwo
tinofanirwa kutarisa kuti chii chiri kukonzeresa huori, toenda pamudzi wacho chaiwo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vatiwo
Africa ine ivhu nezvicherwa nevanhu vane njere, asi zvese izvi hazvireve chinhu kana matongerwo enyika asina kumira zvakanaka.
Vaenderera mberi vachitiwo Africa haifaniri kurarama nezvikwereti.
Mienzaniso wandingapa ndewekuti nyika yeNigeria haifaniri kuunza mafuta edzimota kubva kune dzimwe nyika iyo ichichera oiri munyika mayo. Zvimwe chetezvo, Zimbabwe yogadzirawo midzanga yefodya kubva kufodya inotengeswa ari mashizha kunyika dzekunze. Chekupedzisira, kugadzirisa zvisungo zvinoita kuti vemabhizimusi vemuAfrica nevekunzewo vedzimwe nyika vanounza mari muAfrica vatengese vakafara, uye vachibhadhara mari dzemutero yese yemunyika imomo zvizere, kuitira kuti hurumende dzemuAfrica dziwane mari yakakwana kuti dzikwanise kuva dzinobudiririsa nyika dzavo pasina kuda kuzoenda kunze kunotsvaka zvikwereti kana mari dzimwe dzekunze dzinonetsa pakuzobhadhara.
Zimenyanzi mnyazezo ufumi zinotiwo mudzimu wakupa chironda wati nunzi zikujge zichiti Afrika itanyanya kudzokera kumashure mnyazezo ufumi nekudawo kwekupararira kwechirwere che COVID-19 uye kunonoka kuwana nomba yekurapa chirwere ichi. Kusika parizino vanhu vanodarika mamilioni mana nezuru mazana manomwe kana kuti 4.7 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica uye vanhu vanodarika zuru zana nemakumi maviri nevasere zvine zuru mazana manomwe kana kuti 128,700 vafa nechirwere ichi muAfrica. Vechidiki vanoti zuva reAfrica Day izuva rakakosha zvikuru nekuti rinoita kuti varangarire kwavakabva pamwe nekucherechedza tsika nemagariro evanhu vemuAfrica. Asi vechidiki ava varikurudzira nyika dzose dzemuAfrica kuti dzitore mukana uyu kushanda pamwe chete mukupedza matambudziko ari kusangana nevechidiki muAfrica yose. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mike Owe weStudio 7 abata mutauriri wesangano reYoung Journalists Association Valueport Munende kuti tinzwe maonero avo.
Nguva Mike, zuva iri rachifana kuva riri zuva rakakosha zvikuru kunesu vechidiki vakapotsa hondo dzerusununguko dzakarwiwa nevakapfuura nevamwe vachiriko.
Vamunhende, mukucherechedza zuva iri sangano reAfrican Union gore rino vari kuda kukoshesa vanoita mabasa emitambo timu yegore rino inenge iri pasi pedingindira richiti Arts, Culture and Heritage Levers for Building the Africa We Want. Timu iyi munoiona sei?
Ndisina kujerera vanhu vanoita zvemitambo izvi. Africa ine nhamo hurusa kudarika zvemitambo izvi. Vanhu vechidiki vezera rangu iri vari kuda mabasa, varikuda utongi husina udzvinyiriri, varikudawo nyikana. Vemutambo tinovakukoshesa zvisingaiti, nenyaya ndivo vanhu vanochengetedza mararamiro edu, culture. Asi tiri kuti patiri panapa hurumende dzemuAfrica dzinofanira kubatana dzobvumirana kuti susu kuti vanhu vedu vasafe nezhara kuti vazonakikwa nemitambo iyi vazoitevera. Vanofanira kuva vakaguta, nyika idzi ngadzibatane dziti aa, Zambia inewe mune kopa takuhodha kwamuri, tichihodha kwamuri vanhu vedu vanodhilawo nezvekopa chivatsvakirawo mabasa. Vanhu ngavatsvakirane mabasa muno muAfrica.
Kune vamwewo vanozoti vanoita mabasa zvemitambo ritori basa pachezvaro, uyezve vanobatsira mukusimudzira upfumi hwenyika. Tichitarisa zviri kuitika kuna South Africa uko, kune vanhu vakawanda vanoita mabasa zvemitambo vanobatsira mukusimudzira upfumi hwenyika. Chinozotadzisa vanhu kuti vaite zvakafanana kuZimbabwe chi?
Apa takupinda mune yatinoti media economics, tinotaura chinhu chakadai so manumbers. Ukatarira kuAmerica as an example, kuWashington ndikakubvunza maradio station ari muWashington, mWashington chat 01 yaKanye West ikaridzo pamaradio station ari 100, there is a particular amount of money yavanobhadhara kuna Kanye West. It's always about manamba. Muno muZimbabwe tovatati isusu tine maradio station 6, Macheso oburitsa nziyo, Japrese oburitsa nziyo, Wikiti oburitsa nziyo. Aditi manambers emuZimbabwe ndiko kumwe kunodonhedzera vanoita zvemitambo muno muAfrica.
Tichipedza hedu hurukuro yedu vamunhende, ndeapi mashoko amungada kukandira kune vechidiki?
Zuva rangatirirangarirei, asi kurirangarira kwedu ngatirirangarirei tichiburitsa zvatinoshuvirawo kuti Africa yedu iwe. Tinoshuvirawo kuti munhu achidzidza kana asingakwanisi kutangawo bhizimusi rake anokwanisawo kuwana basa kumabhizimusi agara aripo.
Avo vanga vari mutauriri wesangano reYoung Journalists Association Valueport Munhende vachitaura naMike Owe Studio 7 vari parunare muHarare.
Kwazwai, vateereri veStudio 7. Ini ndini Mike Hove. Ndino koka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection. Nhasi manheru na 8 PM. Muchirongwa chanhasi tiri kutarisa nyaya yekuparara kwechirwere cheCOVID-19 munyika, uye chirongwa chekubaya vanhu nhomba. Hurukuro iyi iri kuitika panguva iyo dhorobha reKwekwe radzokera pachirongwa chekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown nekuda kwekuwanikwa kwemhando yechirwere cheCOVID-19 iri kuuraya vanhu vakawanda kuIndia. Munhu mumwe chete akatofa muguta iri abva kuIndia. Tichazeyawo nyaya yezuva reAfrica Day, iro rinocherechedza kuumbwa kwesangano reOrganization of African Unity rave kunzi African Union. Mune Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 pm manheru ano.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekera nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyela mugela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani zivukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku-25 Nkwenkwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje,
and the present and the future generations must correctly conceptualize that emphatic declaration by Bernie Hunter.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni isithombe sokubanzwa ngelitshe esikambuyane handa phansi kwemicimbi yokunanza usuku lwe-Africa Day lamuhla eHarare.
We are of course the same people with a shared history, culture, languages and heritage, solely aimed at enhancing cooperation amongst our people. Within the culture all of us hold high.
Ele South Africa namhlanje linanze ilanga le-Africa Day ngokuya kupha usizo lwempuphu kuzizalwane zeZimbabwe ezehlelwa ngumonakalo wengozi yezulu lesiphepho ucyclone Idai. Sebezinkulungwane ezedlula amakhulu ayisithupha 633,635 asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 eZimbabwe jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abantu abafika inkulungwane ezedlula amakhulu ayisithupha 633,635 sebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 elizweni jikelele, njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu phose amathathu 281,286 asebehlatshwa ijekiseni yesibili, kubika ugatsha lwezempilakahle. Embikweni wethulwe yilolu gatsha, inani lababanjwe bele coronavirus kusukela ngombimbitho nyakenye selizinkulungwane eziphansi kwamachumi amane 38,696, labulala abaphezu kwenkulungwane eyodwa lengxenye 1,586. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni isithombe sikambuyane handa esabazwa ngelitshe enzikini yedolobho leHarare. Lokhu kwenziwe namhlanje emkhosini wokunanza ilanga lenkululeko yamazwe abensundu ele-Africa Day. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bekuhlatshelwa kugiywa emkhosini wokuphawulwa kwesithombe sikambuyane handa, yena wabulawa ngabamhlophe ekungeneni kwabo bezohuquluza umnotho weZimbabwe lokubusa abensundu ngocuku loncindezelo. UNehanda ubikwa lapho esebulawa wafunga ukuba amathambo akhe azavuka, okuyinto umongameli Mnangagwa athe yenzakele namhlanje lapho isithombe zakhe ezaqala ukubunjwa nyakenye simise ezingini yedolobho leHarare lapho kuhlangana khona umgwaqo uSamora Mashau loJulius Nyerere. Umongameli umchaza njengomama wayelesibindi sokumelana labamhlophe elwela amalungelo abensundu esithi kumele uzulu weZimbabwe afunde umzekeliso wakhe omuhle.
Mafupa angu achamuka, my bones shall rise and they have risen.
Amathambo ami azavuka, ngempela asevukile. Izizalwane zethu zakhathesi lezizabuya kusasa kumele zikutsho lokho okwathiwa ngumbuyane handa ukuvikela inkululeko eselizweni lethu kumele kuqhubeke.
Territorial integrity and the dignity of our people must be vigilantly pursued.
Umnangaga uqhubeke esithi uhulumende uzakwenza kusemandleni akhe ukuba athathe amathambo kanehanda asengilandi esithi lokhu kuyindlela yokulondoloza amasiko elizweni nobuntu base-Afrika. Umnangagwa uthe leZimbabwe lizimisele ukwethemba amazwe awezikazi le-Afrika esikhathini sobunzima ngoba uhulumende wakhe uyakwazi mgceke ukuthi amaze alelizwekazi yiwo azimisele ukuma leZimbabwe kodwa okhokhela elinye ibandla liphikisayo ele Ideas Party of Democracy IPD umnumzana Herbert Chamuka usole kakhulu indlela uNehanda asetshenziswa ngayo ukuba iZanu PF ithole usekelo
uNehanda isitori sakhe or ihistory yakhe iright nathi siyayamkela but amathambo kaNehanda siyawabona sonke ukuthi avukele ecaleni eliyi-1 leZanu PF because iZanu PF idla ngokuthi ma ikankasa idinga usekelo ithi uNehanda losekrukagubi yibo abayincedisa ukuthi bawine ama-elections
lokhu kusekelwe ngumnumzana Felix Mafa umsekelo wesikhulumeni se-MDC Alliance yena othe ilanga le-Africa Day kanti selasisindo kungenxa yabasembusweni abagcwele uncindezelo izwekazi lonke
i-Afrika ilizwe lethu thina abansundu kodwa ikhontinenti le ilomnyama ngoba ibuswa izigelekeqe besekela i-genocide
kodwa lokhu kuphikiswe ngumnumzana Witness Duyo ebandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora othi i-Afrika lizwekazi elithembisayo kwezentuthuko
lilanga esiliqakathekisa kakhulu ngoba ngelinye lamalanga elitshengisa impumela eyenziwa ngabantwana be-Afrika ngomva kokubambana kubunjwa i-Organization of African Unity
kodwa uChamuka uthi leli zwekazi lilakho ukuthuthuka xa inkokheli ngamanyana ishiyane lobandlululo
i-Afrika ayikabambana i-Afrika ayikasebenzisana i-direction yamazwe ethu ayihambelana
usuku lwe-Africa Day luthakazelelwa minyaka yonke mhlaka 25 Nkwenkwezi okulilanga lapho kwabunjwa khona inhlanganiso yomanyano wamazwe awezikazi labensundu owawubizwa ngaleso sikhathi ukuthi yi-Organization of African Union OAU ngenjongo yokumanyanisa abensundu ukuthi babenaye lo mbuso wabahuquluzi benotho ababevelela emazweni aphetsheya anjengebrithani France Portugal namanye lenhlanganiso yagcina-ke siguqule ibizo ngemva kokuba amazwe wonke awezikazi leli esethole inkululeko isibizwa ngokuthi yi-African Union AU imele isitho 7 seharare ngumlondolozindlo
kunjalo nje kobulawayo uZulu unanze ilanga le-Africa Day esipha imbono ehlukeneyo ngokuhlonitshwa kwelanga leli ngalesi sikhathi umhlaba ubhekane lohlupho lobhubhane lwe-COVID-19 osolutshaye lwabhidliza umnotho emazweni amaningi awezwekazi leli lomhlaba jikelele u-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo
zingagqize qhakala izakhamizi zakobulawayo lamhlanje lapho kunanzwa ilanga le-Africa Day ziziqhubela imisebenzi ehlukeneyo emakhaya lakumabhizimusi azo uRetired Colonel Chingadube ube lengxoxo lentatheli izindaba ebulawayo Media Center lapho akhuthaze ukuba abantu kumele baziqhenye ngobu-Afrika babo lanxa nje kulizwekazi elibhekane lenhlupho ezithile
sizalunga kodwa ke njengoba sitsho namhla sithakazelile ilanga lika-Afrika wonke i-Afrika lenhlupho ezithiyeneyo kodwa ke ithemba lethu ukuthi wonke uzalunga
isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mkhokheli Nyathi uthi i-Africa Day sekulikhefu elingaqakathekanga kangako ngoba balitshona elibanika isikhathi sokuphumula
ya mina ngokubona kwambona ngani abantu i-Africa Day abayikhangeli kakhulu ngoba abantu bazisebenza nokuthi behlale ezindlini bahlala besezana ezindlini akula nto ababeyihlalela ezindlini so ngokubona kwambona ngani hayi abantu abalanto zokwenza vele abalamali suba bedinga imali
umnumzana Matthew Sibanda uthi ilanga le-Africa Day limkhumbuza inhlungu ezaba khona ilizwe selithole uzibuse ezinjengombhuqazo wegugurahundi
labafowethu labanawethu labazali abaqitshelwa khona lapha ebhalagwe bephila bengala macala bebulawa ngesizathu sokulwa ngomihlobo kungasiso sizathu sokulwa ngezombangazwe sesibuya ukulwa lamabhuni ilizwe selikhululekile
olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi i-Africa Day ayiselasisindo ngoba kuningi okudinga ukulungisisa
kuhlonishwa.
On this Africa Day, kumele bazikomithe to overthrow every dictatorship that is in the continent.
Amazwe awezwekazi labensundu ele Africa ananza ilanga leli njengesibonelo sosuku olwasungulwa inhlanganiso yomanyano we-Organization of African Unity, i-OAU, ngomnyaka ka-1963 eseyaguquka yaba yi-Africa Union, i-AU. Indikimba yokunanzwa kwaleli langa lonyaka ithi Arts, Culture and Heritage, Levers for Building in Africa We Want. Ingcweti ezicubungula ezombusazwe zithi injongo yokubunjwa kwale inhlanganiso yokumelana loncindezelo lwabamhlophe ngamazwe abensundu lokhu ingakafezwa ngoba ukuphuma kombuso wabahuquluzi benotho ababevela emazweni aphetheya kuleli zwekazi kwadedela imbuso yoncindezelo lwabensundu bencindezela lokubusa ngocuku abanye babo abensundu bengananzi ilungelo loluntu besutha bona labangane babo lezihlobo abantu makhaza behlupheka. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lwe-Africa Day ele-South Africa lamhlanje linanze leli langa ngokuya kupha usizo lwempuphu kuzizalwane zeZimbabwe ezehlelwa ngumonakalo wengozi yezulu nesiphepho u-Cyclone Idai eyenzeke ngomnyaka ka-2019. UThuso Khumalo weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg.
Ekhuluma ngesikhathi esipha umongameli Emmerson Mnangagwa uncedo lwempuphu le emaofisini akhe eHarare lamhlanje, umphathintambo ogatsha lubona ubudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe inkosikazi Naledi Pandor uthe isenzo selizwe lakhe lesi sitshengisa ubudlelwano obukhulu phakathi bamazwe la omabili.
We are of course the same people with a shared history, culture, languages and heritage.
Singabantu banye njalo siphila sonke ezintweni eziningi.
It's solely aimed at enhancing cooperation amongst our people within the culture all of us hold high.
Isikhulume salolu gatsha umnumzana Clayson Monyela uthe ngesikhathi isiphepho se-Cyclone Idai sisanda kuhlasela abantu eZimbabwe, uhulumende wacela usizo ele-South Africa lathembisa ukuxhasa ngosizo olubiza izigidi ezingama-50 zamarandi, 50 million rands. Uthi limpuphu ehanjiswe umphathintambo Pandor eZimbabwe ingxenye yalesi sithembiso.
The first consignment of aid that South Africa is providing to the people of Zimbabwe.
Lolu ncedo luguqela amasaka empuphu ama 12.5 kg azinkulungwane ezingamakhulu amane lengxenye
of maize meal to be distributed to affected families.
Umnumzana Munyela uthi bekufanele ukuthi kudala beluhambisile lolu ncedo kodwa ukumemetheka kwe-coronavirus yikho kwamisa ukuqoqwa kwalolu sizo. Esemukela lolu ncedo umongameli Emmerson Mnangagwa uncomele South Africa ngokuba umakhelwane oqotho.
We are pleased to be receiving this donation especially today on the 25th May.
Siyathokoza ukuthola lolu ncedo ikakhulu ngaleli langa elokuqinisa ubudlelwano bethu e-Africa.
The successes of our collective fight against colonialism and apartheid.
Usizo lwe-South Africa lolu selwemukelwe ngezandla zombili ngabamabandla ezombusazwe awuZimbabwe kwele-South Africa. Isikhulume sebandla leZANU-PF kwele-South Africa umnumzana Kenneth Mandaza uthi kuyancomeka lokho okwenziwe yi-South Africa njalo kuyibufakazi bobudlelwano obuqinileyo phakathi kwamazwe la omabili. Uthi ukuphiwa kwalolu ncedo ngelanga le-Africa Day kukhombisa khona ubuntu besintu nokuzwelana njengezalwane zezwekazi linye.
As the ZANU-PF community in South Africa, we welcome this gesture and thank the South African government.
Siyabonga kakhulu lesi sipho esitshengisa ukubambana kwama-Afrika ngelanga le-Africa Day
of the cyclone. What a way of celebrating and commemorating African solidarity and unity in diversity on African Day, on Africa Day.
Umgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance kwele-South Africa, umnumzana Trust Ndlovu, laye uthi njengebandla basibonga lesi sipho ngoba sisiwa ebantwini abasidinga kakhulu. Kodwa ke umnumzana Ndlovu kutaza ukuthi lolu ncedo luphiwa abantu abalidingayo hathi labo abasekela ibandla lezanu PF njengalokho okuhlala kusenzakala. Uthi ke bona bafisa ukuthi lesi senzo seSouth Africa sokusiza eZimbabwe sibonakala ezintweni zonke ezihluphayo elizweni.
Kubhekwe ezinye izinto ezinzima ezikhona eZimbabwe njengamanje. Thina eZimbabwe sine-leadership crisis. Besingathanda ukuthi bathumele ama-leader through iSADC delegation or AU delegation iyozama ukuxazulula udubo olukhona i-problem, i-conflict ekhona eZimbabwe.
Isiphepho sika-cyclone Idai sabhidliza imizi, sabulala amakhulu abantu, kwathi izinkulungwane zabantu zasala zingela makhaya. Isiphepho sika-cyclone Idai sabhidliza imizi, sabulala amakhulu abantu, kwathi izinkulungwane zabantu zasala zingela makhaya. Kukhangelwe lokuthi olunye uncedo oluseleyo lulandele maduze njengoba iSouth Africa ifuna ukuthi kusiyaphela inyanga kaMpandula isisigcwalisile isithembiso sayo sokuphathisa abehlelwa ilezi sikhukhula. Ngesitulo 7 Johannesburg kwele South Africa inguTuso Khumalo.
Yebo, 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 mthokozo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-B-Connection esilethulela khonapha ku-Studio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Lokhu kwenzakala ngalesi sikhathi idolobho leKwekwe selibekwe phansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown ngenxa yokutholakala komkhakha we-coronavirus osuhlasele ngolaka kwele India kuleli dolobho. Sikhangela njalo ukunanza ngosuku lwe-Africa Day okulilanga elabunjwa umanyano wamazwe abensundu owe-African Union owawubizwa ngokuthi Organization of African Union OAU. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo ngo-8 p.m. khonapha ku-Studio 7 nakukhasi lethu ele-Facebook ele-VOA Ndebele.
Sikhangela indaba ezibhekane labasakhulayo.
Umabhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba u-US Secretary of State Antony Blinken ufunge ukukhuthaza amazwe omhlaba ukubana ancedise izakhamizi zaseGaza ngemva kwempi ebulalise abantu abaningi ikakhulu abantwana phakathi kwele-Israel nele-Palestine. Ukuze kwalanyulwa ngamazwe omhlaba akhuthaze amacele omabili ukubana abeke phansi izikhali akhumisane umlotha. Unobhala jikelele wedale labaphathi ntambo ele cabinet kwele Japan uKatsunobu Kato uthi ukumiswa kwabantu bele Melika kuya elizweni lakhe akugoqeli abadlali leziphathamandla zamaqembu emidlalo abazazophatheka emncintisweni weTokyo Olympics leParalympics engaqhutshwanga nyakenye ngenxa yeCOVID-19 ezaqala kwele Japan ngoNtulikazi lonyaka. Osaphethe isikhundla sokuba umsekeli kamongameli kwele mali uKenelasim Goita uthi ugenqule umbuso kamongameli Ibrahim Babaka Keita lenhloko yakarhulumende yakhe ngoba kabazange bamnxuse lapho bekhetha abaphathi ntambo besephula isivumelane abasenzayo sokuphatha intambo zombuso okwesikhatshana. UGoita nguye ukhakele umvukela ukugenqulwa kumbuso kaKeita ngoNcwabakazi nyakenye. Kufe abanye abantu abayisikhombisa engozini yokudubuka kodaka olubilayo eyevolcano ngaseDemocratic Republic of Congo DRC ngomgqibelo. Usokukhweze inani lasebefile kule ingozi kwabedlula amashumi amathathu 32. Abanye babulewe yokuphefumula nje umoya otshisayo kubangelwe yile ivolcano edolobheni eleGoma. Amakhulu lamakhulu abantu bakwele Nigeria batshengisele izolo bevala umgwaqo omkhulu ongena esikoleni salolelizwe iAbuja. Izakhamizi zalelo dolobho zikhala ngokuqansa kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu kulumango. Inkamba yamapholisa yamatende kade imiswe eGauraka engaphandle nje kwesigodlo. Idilizwe ngabakade betshengisela laba bagcina beyitshisa ngoba besithi kabenze umsebenzi wabo amapholisa lawa.
Kambe uhlelo lokuvuselela umnotho welizwe oluthiwa iNational Development Strategy luzaphumelela na? Ihlandla lakuqala lalolu hlelo lasungulwa ngomnyaka ka-2018 lujonge ukuvuselela umnotho welizwe ukuze kusiyafika umnyaka ka-2030 ilizwe libe selilezisebenzi ezihola imali ephakathi laphakathi okuthiwa yi-middle income ngesilungu. Ihlandla lesibili liphawulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngozibandlela kuwonalo umnyaka. Ocubungula izombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda uthi nxa olukhangele lolu hlelo lungathi lulomsobho kodwa inkinga iza kuba ekulufezeni.
Nxa ulubala babagande lukhanya lolu hlelo oluhle kakhulu ekutheni alubana uhulumende lo uyaqinisa isandla sakhe. Bengibona ukuthi 2030 uyajefika impela abantu sebelempilo ezingcono kakhulu. Kodwa ke uduba ngokuthi uhulumende lo uyaxegisa kakhulu. Usuka abambe kwezinye indawo axegile. Ngabe uyalinganisa yonke indawo uhulumendelo, bembona sengathi istrategy yakhe leyi, iNational Development Strategy 1 leyi, ingancedisa kakhulu sibili ngoba ingaletha i-discipline, ingaletha ukuthi khona inkohlakalo iye phansi, ilethe kakhulu le-confidence kwi-investment ezingabe zikhona, abantu abafuna ukuzoyenza investment ngisho labakhona apha ekhaya. Kathesi kunje abantu esiphakathina kwamabhizimusi ikakhulukazi wonala asafufusayo amancane sithwele kanzima kakhulu ngoba la ma-licenses akhona ayadula kakhulu. Lohulumende laye intengo yakho lokho eyikhweza engibona sengathi mina lokhu kuzagcina kubamba kakhulu inhlelo zakhe ukuthi athuthukise umnotholo.
Lokhu kugcizelelwe ingcwethi ecubungulayo zomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya, yena othi inkohlakalo yiyo ezakwenza kube nzima ukufeza lolu hlelo.
Kube le mithetho eminingi ama development plans amaningi kusukela kudala ayizanuphevu kungatshengiseli vele ukuthi kulento eguqukayo. I-National Development Strategy kaye ngeke isebenze kuhle ngenxa yokuthi singase sikhangele i-corruption ekhona esithi ngesikhiwa i-hemorrhage. Kulezimali eziningi ama-billions ezimali aphumayo kuleli lizwe angelamuntu o-accountayo. Siyazi ukuthi igolide liyaphunyiswa, i-diamond akuphumanga lutho. Ama-public tenders e-infrastructure anikwa abantu abangaqondanga ukwenza ukuthi kungene izimali eziningi ezifane zilungiseke. Hhashi akula development engenzakala. Singaze sinanzekele futhi kule singathi ngesikhiwa i-high political risk, i-perceived risk. Kuyenze ukuthi i-capital iyethuke. Abantu abangenisa izimali nge-foreign direct investment bayesaba ngoba i-risk yakhona eyokungenisa imali eZimbabwe inkulu kakhulu. Uzinanzelele futhi amalungelo empahla, ama-property rights kananzwa. Kulokhu kukhulunywa ngokuthi kuthathwa amapulazi. Yes, yenza ukuthi kuthiwa khona amapulazi azabhatalwa, amanye athathwayo kodwa athunjwayo. Kodwa akukatshengisela ukuthi uhulumende wethu ulesifiso esokuthi agcine imithetho ehambelana le mpahla, ama-property rights, le constitutionalism yakhona. Imithetho iyaguqulwa kungela sizathu. Siyazi ukuthi nxa kungela constitutionalism elizweni kuyenza futhi ukuthi i-political risk, i-perceived risk ibe nengi. Okokugcina, siyabona ukuthi i-middle income ama-policies akhona asinanzelele futhi i-monetary policy yakhona ile politics phakathi. I-reserve bank kayimanga yodwa kayikho independent. I-middle income iba khona ngenxa yokuthi abantu abasebenzisa imali abaspendayo banengi, ama-high purchase, i-confidence yokuseva imali yebhenki, i-industrialization. Lokhu konke nxa i-National Development Strategy ingaku-address, ingakunanzelisisi ama-policy consistencies, akula middle income engenziwa even size sifike ku-2050.
Isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi e-ZCT umnumzana Ambrose Sibindi uthi uhulumende uhlezi etatazela ezama ukuvuselela umnotho kodwa kukhanya uyehluleka. Manje kwenziweni? Lo ngumbuzo esiwuqondise kumnumzana Sibindi.
Qathekile uhulumende ayenze weZimbabwe ukuthi izinto ziphumeleli ezomnotho zingathi ziyavuselela yikuthi uhulumende kehlukanise ezombangazwe le ndaba yokuthuthukisa isizwe ngitshoni la ngezindlela kuyafanele kube lomehluko phakathi kwahulumende lephathi yeZANU PF siyakwazi ukuthi sesizwile bexasisa abanye amapolitician abeZANU PF besithi ukuthi hhayi akulanto ezangena kuhulumende ingabhaswanga iZANU PF ngezindlela ngaso kunjalo kutho ukuthi laba abantu abaningi abangaphandle kweZANU PF abasabi yingxenye eyokuncedisa ngama
Uhulumende uthi ihlandla lohlelo lolu liza kuphela ngomnyaka ka-2025 njalo ukuphumelela kwehlandla lokugcina elifika ngomnyaka ka-2030 kuza kuba khona ngokulungisisa amaphutha aza kuba enzakale kuhlandla esikulo okwakathesi.
Ezinye induna zeMathebeleland izakhamizi lenhlanganiso ezizimeleyo ziqhube umkhosi wokukhumbula abantu ababhubha ngesikhathi segugurawundi eBalagwe lamhlanje lanxa amapholisa eqale enqaba ukuthi umbuthano lo uqhubeke. Okuningi asikuzweni kusithandekile Mhlanga weStudio 7.
Induna umnumzana Fuyane usole amapholisa ngokuqala enqabele lombuthano enye njalo induna umnumzana Mathema usole abanye bakhe ngokwesaba ukukhuluma ngodaba lwegugurawundi nqabe lo mongameli Emmerson Mnangagwa ngendlela yokuthi udaba lolu lulungisiswe. Omunye obekulo umkhosi ngunkosazana Kate Maphosa owabhujelwa nguyise umnumzana Mlaka Maphosa ngesikhathi segugurawundi.
So uthe efika ngale kugogo wakhuluma ugogo wathi hayi bafikile labo bantu wena wohlukwenzeni usabe esabe bebulala mina ngakumbe ukuthi kumbe bazobulala hayi ubaba wani wathi hayi bayekele bebuye benze lokhu ababenzayo ma yikho kukuhlala kukababa bathe sebelele ukuthi bezofike gqokotha bethi phuma sifuna ukukhuluma nawe ukuthi ubaba waphuma egqoke ishoti ngenyawo imota bathi bona laba abanye abaselengizile ngapha bathi bayizwi iduma ngapha khonapha emfuleni lapho kwakungena bagogolapha ebusuku so yikho uhamba kwakhe wahle wahamba wahamba kwaba yikho kumgcina kwakhe.
Unkosazana Sinekiwe Ncube uthi nabo abakwazi ukuthi amathambo kayise umnumzana Samson Ncube owabulawa ngalesi sikhathi angaphi.
So ngenzalo yakhonapho ebhalako mina ngathinteka kakhulu ngalahlekelwa umzali wami sasemncane sengabona ngangilabo 10 years balahlekelwa ngubaba basishiya sasebancane balahlekelwa yokufunda umaba laye aphinda yasishiya njalo sebancane balahlekelwa impilo yethu yonke okusho ngokuthi asikwazi ukuthi abazali bethu bangathi balala ngathi yafisa ukuthi ngathi yakwazi ukuthi balele ngathi ungaye amathamba abo sewaphiliwe sewagcine ngcoyo njalo sifisaukuthi ngabe lowo akwenzayo uyavuma ukuthi niwakwenzayo asixolise ngayengayisikeke phi kuyavuma ukuphela kodwa kuhluphayo ukuthi lokhu kungabonakali ukuthi ngiwakwenzayo ngizane engazilethi ezifezi ukuthi hhayi ngeqiniso yini engakwenzayo kube ngiyaxolise kuze lathi sixole.
Asizweni amazwi kamnumzana Mbuso Fuzwayo wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu eyiyo eqoqela umhlangano.
Nginethemba lokuthi umkhosi wanamhlanje laloba amapholisa abezama ukuvimba uphumelele umphakathi usungenela lobukhokheli bomdabu njengoba ngiyabona nabomama omama bebekhona ilanga liphuma batshona bekhona pha okuyinto etshengisa ukuthi abantu bakusilungu ngethushakalo lesi ngakathesi phezu kokulashi ilide amapholisa laloba ekhona lake-president office lekhona kodwa induna ezibekhona wanye ifika kunamapholisa kathi yasevakali kodwa okubi kuhle kubana imba yedama labosobhuku babo ngenduna Mathema zibe khona zobaba unkomo okhankasela ukuba ngumongameli wezaphu babekhona thingazelodwa singaqali kube kungashiwo rale njalo ke amapholisa vele athi efilia athi senze shuwa ukuthi kuba labantu abangofifa.
Omunye njalo okhulume kulumbuthano ngumnumzana Walshman Ncube othe kufanele uhulumende avume njalo axolise ngesehlakalo segugurawundi ukwenzela ukuthi abantu bexole. Asenelisanga ukuxoxa lamapholisa ngalolu daba kodwa ahleze esithi avimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 ngokwenqabela imbuthano elabantu abaningi. Uhulumende uthi udaba lwegugurawundi luyalungiswa njalo inhlanganiso yakhe ye-National Peace and Reconciliation Committee iyakhokhela kulolu daba. Ngimele iStudio 7, yimi uSithandekile Mhlanga.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kumbe ngo 6:30 ekuseni. Abangenelisanga uzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.